mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 21 kurume March 2023 makacherera kustudio 7 mepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vaviri riri kutaura kuti kodzero dzeZimbabwe especially dzevanhu in terms of the constitution yeZimbabwe neyatingati international human rights standards hadzisi kunyatso kuremekedzwa.
Bazi reAmerica rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika reState Department rabudisa gwaro rinoratidza pose pari kuchovwa kodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe.
Chirongwa chavamalema cheshutdown chinenge chakabudirira.
Zviuru nezviuru zvevanhu muSouth Africa nezviuru zvakaratidzira mumigwagwa zvichiti mutungamiri wenyika Cyril Ramaphosa vasiye basa. Mutungamiri weSenegal Macky Sall vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair ichatanga kuBulawayo musi wa25 mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department rabudisa gwaro rinoratidza pose pari kuchorwa kodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe. Zvimwe zvinotaurwa mugwaro iri iro rine mapeji 11 makumi mashanu nerimwe zvinosanganisira kusainzana kwenharaunda yesarudzo, kushandiswa kwemasimba akanyanya nemauto, kushandiswa kwechikafu mune zvematongero enyika, kuurawa kwevanhu zvenhando, kutochwa kwevanhu, mabatirwo anoitwa vasungwa, kusungwa kwevanhu vanopikisa hurumende nezvimwe. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti kunyange hazvo gwaro iri risingarangi hurumende yeZimbabwe rinokonzera matambudziko makuru mukudzidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika munyaya dzisinei nezvekodzero dzevanhu.
Chandabata ndechekuti nyaya dzekodzero muZimbabwe inyaya dziri kunyanya kuramba zvichiita senge dziri kuwedzera. Gwaro iri riri kutaura kuti kodzero dzeZimbabwe especially dzevanhu in terms of the constitution yeZimbabwe neyatingati international human rights standards hadzisi kunyatso kuremekedzwa kunyanyanya kumainstitutions egovernment. Pane chavanyanya kubuditsa zvakanyanya kukura inyaya yekumajeri, kuti kumajeri uku hakuna kumira zvakanaka, nyaya yevasungwa, utano hwevasungwa huri panjodzi nekuda kwekuti hurumende haisi kunyatso kugadzirisa atingati mainfrastructure and uyezve vasungwa havasi kunyanya kupuhwa chikafu kana kuti vamwe vari kudependa on chikafu chemarelatives vasina hama vari kuita zvekutokumbira chikafu kune vamwe. Saka zvinhu zvakadai soo zvinhu zvinotaridza kuti nyaya yekodzero muZimbabwe zvichinyanyanya kumainstitutions yayo hurumende zvinhu zviri kunyanya kubuda paripoti iravo.
Iyo Zimbabwe inomanikidzwa here kutevedzera zviri mugwaro iri?
Iyo Zimbabwe haimanikidzi hayo kutevedzera zviri mugwaro iri, but gwaro iri igwaro rinobudiswa nehurumende yeAmerica ichionawo maonero ayo kuti kana yabudisa kudai so kana hurumende yeZimbabwe iri hurumende inokochesa tingati marights evanhu kana kuti mahuman rights, igwaro rokuti vanofanira kuribata vachiritora with seriousness tingati and uyezve kana vaverenga zvakadai so zvichibuda kune sitora neimwe nyika zvino zvokuti kana vachida kuti wo vazowanika vachitsikidzana wo zvekare nedzimwe nyika dzinoremekedza human rights zvino zvokuti vakazvidambura dambura vakazvigadzirisa zvino zvinokwanisa kuti Zimbabwe ikwanise kuti ive ichiremekedzwa nedzimwe nyika.
Hurumende yeAmerica zvabudisa gwaro iri yoita sei naro Zimbabwe inogona kurangwa here pamusoro pegwaro iri?
Kurangwa ndione senge kuti ndo intention ya gwaro iri. Gwaro iri rinobudiswa every year ende rinobudiswa vachingoonawo kuti nyika dzavanotyidzana nadzo iri America dziri kumboongorora seiwo nyaya dzekodzero dzevanhu. Tinoziva kuti hurumende yeZimbabwe iri pamasanctions ende masanctions amwe acho anotaura nenyaya dzekodzero dzevanhu. So kana dziri nyaya dzokuti kana Zimbabwe yakuchida kuti nyaya dzine masanctions dzichireviewa pachizobudawo nyaya dzakadai so dzokuti nyaya dzekodzero dzemuZimbabwe hadzisi kana kumboita senge dziri kuita zviri nani. Zvinhu zvinokanganisawo yatingati diplomacy kana kuti kutyidzana kwavo nedzimwe nyika dzakaita seAmerica kana nedzimwe nyika dzavano vachida kuengage nawo nedzimo nyaya dzisinei nezviri mugwaro. Saka iri gwaro iri dangu haro risingapi kana tingati kutongwa kweZimbabwe zvinokanganisana zvinokanganisa kutyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Saka kana hurumende yeZimbabwe iri serious nekuda kuchengetedza kodzero dzevanhu da kuchengetedza bumbiro romutemo iri gwaro iri vanofanira kuribata nevachigadzirisa zvinhu zvataura nawo.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo kwange kwadoka. Zviuru nezviuru zvevanhu muSouth Africa nezuro zvakaratidzira munyigwagwa yemaguta akawanda muSouth Africa zvichiti mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vabve pachigaro pamusoro pekutadzwa kwavo kufambisa zvakanaka nyaya dzezveupfumi. Mauto akange akachengetedza nzvimbo zhinji dzemabhizimisi nemigwagwa senzira yokudzivirira mhirishonga nekubiwa kwezvinhu muzvitoro. Nyanzvi mune zvematongero enyika inogara nekushanda muSouth Africa Dr. Eddie Mahembe vanoti kuratidzira uku kwakabudirira chose uye kuchasimudzira zita remutungamiri webato reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema avo vakashedzera kuratidzira uku.
Inyaya yekuratidzira kwakaita vaMalema vanova umwe wemutungamiriri vanopikisa muno muSouth Africa ndinoona sekuti ratidziro yavakaita yakabudirira zvakanaka panyaya dzakati wandei. Chokutanga nekuti vanhu vakakwanisa kusaenda kumabasa zvangu vataura kuti national shutdown. Chechipiri ndinoona kuti vakakwanisa kubuda vachiratidzira murod vakabuda vakawanda nouwandu chaizvo zvinoratidza kuti vanhu vanga vachidi vachisapota zvanga zvataura mukuru wavo vaMalema. Chechipiri ndakaona kuti vamwe vastori vebato ravaMalema vanova vane nokutungamirira vamwe vashandi vane mapato akasiyana siyana vakasapotawo zvakaitwa navaMalema izvi. Saka zvinoreva kuti zvinhu zvakabudirira. Ndichataura kuti kuhurumende, hurumende yakaita kuti mapurisa avepo kunzvimbo dzakasiyana siyana. VaRamaphosa vakamhanya kuparliament vachivaudza kuti ndinokumbira kuti ndibudisawo masoja mumabarracks kuti vakwanise kubatsira mapurisa mumugwagwa. Handiona sekuti zvaizviitira kuti mhirizhonga kusaita mhirizhonga.
Pane zvamunoona zvakanaka zvakabuda mukura kuratidzira uku here Dr. Mahembe? Kuratidzira uku kwakabudirira papi?
Kana watarisa zvese zvetinotoverenga mumapepa nhau nekuona pamatv nekusocial media ndinoti chirongwa chavaMalema cheshutdown chinenge chakabudirira. Chechipiri kana ndichitarisa kuti zvazvaita izvi chii chingabvapo chingawanikwa chingabuda panyaya iyoyi, chokutanga chendinoona chokuti chikuru ndechekuti mashoko aMalema ekuti ngatigadzirise nyaya dzemagetsi mashoko akakura ende mashoko akakoshera munhu wese, mashoko akakoshera vanhu vemabhizinesi, mashoko akakoshera vashandi, mashoko akakoshera mugari wese wemuSouth Africa. Zvinoreva kuti nyaya vakataura iyi inyaya ine udzamu. Kana magetsi akanaka, mabhizinesi anokwanisa kuvhura, mabhizinesi anokwanisa kuita upfumi kuti huvanduke, vanhu vawana mabasa. Saka inyaya yakakura iyoyo zvokuti ndinoona sekuti even hurumende chaiyo inokoshesawo nyaya iyoyi.
Kuronga nekukurudzira kuratidzira uku kunobetsera zita ravamalema here kana kuti kuchavasvibisira zita ravo.
Pokutanga zita ravamalema sezvataura rinogona kuti riumbike pakuti nyaya yavataura iyi inyaya ine udzamu, inyaya inoita kuti nyika yeSouth Africa ifambire mberi, mabhizinesi aite, pfumo hwenyika huvanduke, vanhu vawane mabasa. Saka nenyaya iyoyo zvinoita kuti zita ravo rive neudzamu. Chechipiri kuratidzira uku nokuti kwabata chinhu chakakosha kosha chaizvo chemagetsi, kunoitawo kuti vari kutotonga veANC vaone kuti nyaya yemagetsi iyi yakakosha. Endi ndinoda kuzvitaura ndichiti nyika dzinokwanisa kuti vanhu vakwanise kuratidzira dzinogonera panyaya iyoyi, nokuti kana ukasapa vanhu mukana wokuratidzira hauzozivi kuti vanhu vakatsamwa zvakadii uye vakatsamwiswa nei. Saka kupa mukana kwaita hurumende yeSouth Africa vamalema kuti varatidzire nekubudirira kwaita chiratidziro chavo, zvinobva zvaonesa vanotungamirira nyika kuti vanhu veSouth Africa vakatsamwa nenyaya yemagetsi. Kana ivo vakazviona ise izvozvo, vatova noumbowo hwakakosha. Zvinoreva kuti kana vakasazvigadzirisa pachazouya sarudzo, ANC inogona kutobudiswa muhurumende nenyaya iyoyo kuti vanenge vasina kugadza chinhu chakakoshera vanhu.
Dr. Mahembe, chii chadzidzwa kubva mukuratidzira uku?
Ndinovimba hurumende yatodzidza chidzidzo chokuti vagari vomuSouth Africa havafari nezviri kuitika zvokuti kune load shedding, magetsi anopota achienda. Vanhu vomuSouth Africa vanokurudzira vatosenda message, vatumira mashoko makukutu kuhurumende yavaRamaphosa kuti gadzirisai nyaya yemagetsi, gadzirisai nyaya yehufumi hwenyika, gadzirisai nyaya yekushayikwa kwemabasa, gadzirisai kuti nyika ifambire mberi. Saka kana ndava kuzvitarisa, ndinoona sekuti kuradzira uku kwaitwa, yes, kwadamana vamalema, asi kwairatidza kuti pane problem kana kuti zviri kunetsa muSouth Africa zvaitwa kuti zvisvitse kuvanotonga, kwavanotungamirira kuti vazvione kuti izvi ndozvinofanira kugadziriswa.
Nyanzvi mune zvamatongero enyika, Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Zvichakadaro, mapurisa muKenya akasunga nhengo dzemapata anopikisa akakanda hutsi hunokatyikidza kumotikari yemutungamiri werimwe bato rinopikisa vaRaila Odinga, avo vakange vachitungamira mhomho dzevanhu dzairatidzira dzichishora mutungamiri wenyika vaWilliam Ruto vachivapomera mhosva yekutadza kugadzirisa mamiriro ezveupfumi munyika. Mutungamiri weSenegal vaMacky Sall vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair yegore rino. Zimbabwe International Trade Fair ichatanga nemusi wemugovera svondo rino. Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chegore rino chichaitwa pasi pedingindira rinoti Continuous Innovation, Global Competitiveness. Ivanzi Zvininga abata nyanzvi mune zveupfumi Dr. Prosper Chitambara kuti tinzwe maonero avo.
Ukama hweZimbabwe neSenegal wanga usina kunyanya kusimba kwenguva yakareba, asi zvanonyanya zvichikonzerwa nezvikonzero zvekuti Senegal iri kuWest Africa, Zimbabwe iri kuSouthern Africa. Senegal it's a francophone, Zimbabwe anglophone, saka tatina kudyidzana kwakanyanya. But kuona makore mashoma pfuura ukama huru huchisimukira ende kushanya muno kwa president wekuSenegal kunobatsira mukusimbaradza ukama huripo pakati penyika mbiri idzi, Zimbabwe neSenegal.
Zviripowo here zvingadzidzwe kubva kuSenegal munyaya dzezveupfumi kana zvingauyewo kuzokopwa kuZimbabwe nenyika yeSenegal munyaya dzezveupfumi? Zvititarisewo ipapapo.
Senegal inyika iri kubudirira zvakanyanya sekwayani kubva kutanga kupinda kwawaiwa Macky Sall into presidency, into power. Saka senyika tine zvakawanda zvinogona kudzidza, uye zvakare in terms of kutengesa nekutengeserana pane zvakawanda. Of course dambudziko rinogona kuitika nderekungoti hatina kutengesa zvinhu kuSenegal kana kutenga zvinhu kuSenegal nanyaya kuti hatina ma direct flights zvinogona ku zvichiri kuti netsei because I stumbled to go to Zimbabwe and Senegal chete, but makwana nyika dzakawanda ma Africa in terms of accessibility infrastructure, whether a infrastructure zvanyanya ku advance. I think ndo bachine basa guru rinofanira kunge richiitwa ipapo pakuona kuti traveling for business, even for tourism in Africa, the cost yacho yaderera nekuti hatisati tane ma direct flights panyika dzakawanda muno muAfrica, saka zvinoita kuti even trade itidhure uye itinetsei.
Nyanzvi dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza kuti tinzwewo divi ravo.
Mutsvagiridzo yandaita pamusoro peukama weZimbabwe neSenegal pane zvematongerwo enyika uye pane zveupfumi hapana zvakawanda zvandanyanya kuwana. Chikonzero chandiri kuona ndechekuti nyika mbiri idzi kubva kunhoroondo yekupambwa kwadza dzakaitwa dzanga imwe yanga yakapambwa nevachena vechiFrench inodaidzwa mazuva ano kuti francophone. Zimbabwewo nerumwe rutivi yanga yakapambwa nevachena vechibritish anglo saxophone. Saka izvozvi zvakaita kuti ukama hwadzo husanyanya kuve hwakasimba zvakanyanya. Gore rapera ndo Zimtrade ndo payakamboda kutomboongorora kuti mikana ingawanikwe neZimbabwe yezvekudyidzana pane zveupfumi ingave iti. Ndo patanga kutoitawo zviviri zvitatu zvingaitike, asi nyaya yemutauro iyoyi inyaya inenge iri kumisa kana kuti isiri kuita kuti nyaya dzekudyidzana pakati penyika mbiri idzi dzive nyore.
Saka takatarisa Zimbabwe, zviripo here zvimwewo zvamunganongedzere zvamungati ingadzidze kuSenegal?
Hongu, hakuna nyika ingatadze kudzidza kune imwe. Zvingava zvishoma hazvo, asi pane zvinotodzidzika. Zimbabwe kuSenegal inogona kutarisa nyaya dzekuti ndezvipi zvemabhizimusi zvadzingagoni kudyidzana. Mutsvakudzo yandaiita ndaona nyaya yekuti Zimbabwe ingagone kudyidzana neSenegal panyaya yekutengeserana zvinhu zvakaita sezvigadzirwa zvemagetsi, maion, mafridge nemasolar panels, uyezve nyaya yezvivezwa yatingati furniture pachirungu. Ndaongorora ndikaona kuti pari kunzi pane mukana yekuti vadyidzane panyaya idzodzo. Saka ndiwo zvimwe zvezvunhu zvekuti ukama weZimbabwe neSenegal ukaita zvakanaka, pane mikana yekuti vemabhizimusi ekuZimbabwe vanogona kunotengesa zvavanenge vainazvo zvandambotaura zviya zviya kuSenegal.
Gore rinoi gore resarudzo, Zimbabwe iri kuenda kusarudzo, trade fair iri kuitwa mukupera kwemwedzi uko, inofambisawo nyaya dzayo sei iyo Senegal zvekuti pamwe vakuda kuitawo saizvozvo?
Pakufambisa panyaya dzezvematongerwo enyika, nyika dzemuAfrica hadzinyanyosiyani zvakanyanya. Kungoti Senegal mazuva apfuura yanga yazoita hayo runyararo, asi kunoswanzotaurika nyaya dzekusafamba zvakanaka kwesarudzo nenyaya dzekukakatirana kakatirana pakati pevanenge vachida kutungamira nyika iyoyo. Saka hapana zvinonyanyosiyana hazvo zvakati nyanyei panyaya idzodzo dzezvematongerwo enyika.
Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zvininga weStudio 7. Tombo tarisa zirimu mapepa nao anasi. Mu Newsday, Darere Constitutional Court nezuro rakarasa chichemo cha tondera chidawa we ZANU PF uyo akanga apidza chichemo chake kudare iri achida kuti gwaro rakanyorwa neZimbabwe Electoral Commission pamusoro pekuganurwa kwematinhu achazoshandiswa pasarudzo riraswe nokuti zvakabuda mugwaro iri asina kuitwa nenzira yakanaka. MuNewZimbabwe.com rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti harisi kuzoita hurukuro nepremier service medical aid society richiti kupedza nguva uye richikurudzira nhengo dzaro kuti dzisiyane nepremier service medical aid society vaende kune mamwe makambani. MuHerald, bazi rezvemari rabvisa mari inoita bhiriyoni rimwe chete nechidimbu kana kuti $1.5 billion kuti igovanwe pakati pemapato ezanu pf neMDC alliance sezvinodiwa nemutemo wepolitical parties finance act. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinodawo ndinonzi Filimon Mukonzi ndiri pano pa Witbank South Africa. Ndanzvidawo kupawo mafungiro angu nemabonero angu pana mai vataura nenyaya dzezvokuwanano nokuputsika kwemuchato yavanhu mukati menyika yedu yeZimbabwe kwatikwirirei. Ini zvokwadi ndinoona hangu kuri kuti chimwe chinhu chauraya muchato ndiwo awa edu ma50-50 atakapuwa nehurumende awa wokuti murume wainzana nomukadzi pachivanhu chedu isu chechikaranga chatakakura tichiziva taiziva kuti mai vari pasi pababa. Muchato waigara saizvozvo mai vachiziva kuti ini ndiri pasi pababa. Zvino wanhasi muchato yedu yanhasi iyi vahwande nokuti mukadzi unoti womurume neniwo ndakangofanana newe ndakopfekawo bhuruku sezvawakaita nokuti takazitava nema50-50. Izvo vamwe varume havazonyanyi kufara nazvo zvakanyanya. Yesi mutemo wakaiswa nenyika dzose hawo, asi ndiwo mutemo umwe wandinoona sokuti ndiwo wapedzisa michato yavanhu muzimba umu. Ndo zvimwe zvaizvo zvandinoona zvinogona kukonzeresa kugurwa kwemichato nokuchimbidzika kwanyanya kukwirira ukuvawande. Ndo mavonero angu.
Da kuti tibatsire vanhu vakawanda vari muno South Africa paita mbavha mavhaizi dzekucreata magurupu anenge akanzi South African Jobs, All Jobs for South Africa, Gardeners and Maids Jobs. So vanhu vari kujoina mukati memagurupu aya vachinzi vabhadhare ma300 ma600 kana dzimwe mari dzechipfuura ipapo kuti vawane mabasa. But pakupedzisira hapana mabasa ari kubuda, vanhu vari kudyirwa mari semari. Saka tokumbirawo muchenjedza vanhu veZimbabwe kujoina joina magurupu umo achitsvaka mabasa akaita sayo kuti hapana mabasa avanombofa wakawana kuburikidza naizvozvo. Imbavha makororo kwaita makororo anetsa naizvozvo.
Imwe vanhu vezano imwe vanhu vezano imwe kuzvishavana uko kusaidhi rina MP anonzi Dumi Mawite. Dumi Mawite, kana uriwo uri kutuma vanhu vachiinda mumaraini vachivhundudzira vakadzi vedu uko nevabereki vedu kuti vavhotere, chii chawakaita pa5 years dzakadarika idzi? Kandikumuona sokuti vhoti yedu chinhu chokungoti chinongodzi wada wada watora watora. Zvigume zvono zvamuri kuita imwe vanhu vezano, moda kuti jairira stereke.
Pa7 haisi ndokutadza kutaura. Ndazwa kubatikana, ndiri kurwadzirwa. Hanzi mukaona vasikana taimu yatakavadetaina vachibva panze, naiye zvine izvi vachinja isiri sikana vamaiziva. Vari kurambirei konai Mwari vakavachengeta? Vadi kuvaburisa panze. Ndiri kurwadzirwa samai vakabereka, ndinonzwa guru rangu rinorira. Ndiri kurwadzirwa muZimbabwe tiri kurwadzirwa. Mwari Afrika, tionewo vana veZimbabwe, tasungurudzwa. Ndiri kubatikana Studio 7, tibvunzirei vemaZANU PF kuti why mari why.
Inini lonzi wandu ungu ndoka la Pastor Ken. Ndino kumbira kuti wagaulani. Ngawareke kutambisa nguva yavo. Chero waka kukwiza papi na papi. Chero kukwiza kufuza mombe chaiko. Awanga mbubudiriri.
Mangwana ni mu Studio 7 mamuka sei wa shamari juidu. Ndine urombo maningi kushidazwa zita rekuti apostle for EG. Wa apostle for EG papi patingati apostle for EG. Wa apostle wanonzo apostle wana wa chains baba Johane Yomasowe. Wa apostle awashanisi matombo, awashanisi mvura dzemina mato. Awashanisi zvimwe zvese zvine mhiko. Wapostori chabidzi kupfuga makuna mata kuimba na ye tenzi musiki wedenga nepasi anova anogadza madzimambo. Ogona mpostori anoshandisa matombo anoshandisa miteuro mvura jese zvinonzi ng'anga for EG. Idi ngari chaurwe sezvizvi. Kwete unzi wapostori for EG. Wapostori for EG papi pananzi wapostori for EG. Musasibise zvitara mwari nekuti wapostori for EG. Hakuna wapostori for EG asi zvinonzi ng'anga for EG. Ndapedza mufundisi Dick Joe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vanotarisira kusunga nhasi yechipiri nemuchuchusi weManhattan District muNew York pamusoro pemhosva yavari kupomerwa yekubhadhara umwe mukadzi Stormy Daniels mari inoita $130,000 kuti asataura pamusoro pehusawira hwavakamboita pakati pavo. VaTrump vakazivisa kuti vachakwikwidza zvekare kuva mutungamiri weAmerica.
You must hustle if you want to. You know, finish them on fight off. If them they run, them no fit catch up. I know they come say I too righteous. No come they come say you too like us. You know, get the time for the hate and the bad energy. Come my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me. Could they damn my fantasy?
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika reState Department rabudisa gwaro rinoratidza pose pari kutyorwa kodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe. Zviuru nezviuru zvevanhu muSouth Africa nezuro zvakaratidzira mumigwagwa zhinji zvichiti mutungamiri wenyika vaCyril Ramaphosa vasiye basa. Mutungamiri weSenegal vaMacky Sall vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair ichatanga kuBulawayo musi wa25 mwedzi uno. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wandei ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.